Vamugabe vakatodoma komiti yehuru yemuzari pf ichange ichitungamirira sarudzo. Komiti iyi ine vanhu vashanu vanoti munyori anoona nezvekufambisa kwemabasa muzari pf Mike Gishas Chombo, munyori wezvemutemo waPatrick Chinamasa, murongi wemusangano vasevhia Kasukuwere, munyori wevechidiki vakudzai Chipanga, pamwe newe munyori wemadzimai amai Grace Mugabe. Pavasanu ava vachinamata chete ndivo munhu asinganyatsozikanwa kuti akamira papi, kunyange hazvo vamwe vachiti akarerekera kutimu Lacoste, vamwe vose vana vanozivikanwa kuti ndeve G40. Vatsigiri vetimu Lacoste vanoti G40 inoda kubvisa vamunanga vakuitira kuti pasarudzo dzegore rinouya vaise vanhu vavo vachakwikwidza nemamwe mapato pazvigaro zveparamende nekanzuru. Asi vanoti izvi zvikaitika havatozovhotera vanhu vanenge vaiswa pamwe chete navamugabe vacho, izvo zvichaita kuti vakundwe zvine mutsindo kudarika zvavakamboitwa muna 2008. Ndakamirira Studio 7 kumasvingo, ndini Gandri Maramba.